Vachivhura musangano wepolitibiro kumuzinda webato ravo muHarare nhasi, vamunangagwa vati nhengo dzebato ravo dzinofanirwa kungwarira masangano akazvimirira nevamuasori avo vasingadi kuona Zimbabwe yakasununguka, vachiti masangano aya ari kuwanda nenyaya yekudzidzisa veruzhinji nyaya dzekuvhota.
Meanwhile, the political consciousness of every cadre of the party must be heightened. Let us resolutely guard against civil society organizations and other agencies bent on advancing the neo-colonial and imperial agenda disguising as voter educators.
Tinofanira kungwarira nekuzvichengetedza zvakasimba kubva kumasangano akazvimirira nekumapoka ari mushishi kutungamidza zvido zvivapambe pfumi vachiri kuda kuramba vachipamba nyika yedu.
Asi murongi wemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum unova mubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu vaWilbert Mandinde vati havana chinangwa chekuve hurumende uyewo vanokatyamadzwa nekutya kunoita bato reZANU-PF masangano akazvimiririra. VaMandinde vakurudzirawo bato iri kuti rishande pamwe chete nemasangano akazvimiririra.
Saka kuti mungotarisa kuti ivo vemaNGO apa vakatopiwa futi mvumo kuti vachati chii, zvinhu zvinotokatyamadza kuti vanotyei. Pane chokwadi chavanotya here kuti vanhu vemaNGO tichanotaura kune vanhu zvisingafaniri kuti zvizivikanwe nevanhu? Isu tinoita basa redu neti muchihwande hwande asi pachena. Nokudaro tinoti hapana chekutyira, maNGO ngavashande nesu.
Vamunangagwa vatiwo vanoda kuti bato ravo rikwanise kuhwina sarudzo dzemabielections pamwe nekutora zvigaro zvaive nenhengo dzemapata anopikisa. Vakurudzira nhengo dzavo kuti dzienderere mberi nezvirongwa zvekukwezva vavhoti vachiti vanoda kukunda zvine mutsindo pasarudzo dzemabielection pamwe nesarudzo dziri kutarisirwa 2023.
Tinoda kuvashashanga pamabielections. Gore rinouya tova rakasha pa2023.
Vayambirawo nhengo dzebato ravo idzo vati dziri kukonzera nyonga-nyonga pamwe nekusawirirana mubato vachiti avo vanoda kuparadza bato iri ndivo vachazoguma vaparara. Vamunangagwa vakatomisa basa vaimbova gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika vaOwen Mudhancube avo vainzi vaikonzerawo nyonga-nyonga kunyanya mudunhu reMidlands. Vamunangagwa vatiwo vari kushushikana nemafashamo emvura kune dzimwe nzvimbo vakakurudzira vanobatsira veruzhinji munguva yenjodzi dzakadai veCivil Protection Unit kuti vagare vakagadzirira kubatsira vanenge vawirwa nedambudziko iri. Vakurudzirawo vasina kubayiwa nhomba kuti vabayiwe vachiti nyika ine nhomba dzakawandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.